Zvandinga taura ndezvekuti manumbers eCovid-19 ari kukwira worldwide, not just in Zimbabwe, and mamwe countries they are talking about the second wave already in countries like South Korea.
Tichitarisa kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi munyika, zvii zvingakurudzirwa kuti zviitwe?
Zvazvinoreva ndezvekuti hatifani kutsumwaira senyika, asi tinofanira kutevedzera science in terms of what we need to do senyika. Saka manumbers kukwira means tinofanira kuact accordingly, which means that nyaya dzema face mask, nyaya dzesocial distancing, nyaya dzebasic hygiene, nyaya dzekuti vaya vanenge vabatwa nechirwere vaitwe properly isolated, kana vanofungidzirwa kuti vanga vane chirwere vaite properly isolated, they become very critical. And especially nguva ino yechando muZimbabwe, marespiratory illnesses anonyanya kuwanda. Saka there is a very high chance kuti manumbers acharamba achikwira. Saka we should not relax. Of course, life has to go on one way or the other, but we have to make sure that we do it properly. So as people come out of their homes, vachienda kumabasa kana kune dzimwe nzvimbo, the idea is to make sure kuti ta practice basic hygiene, to make sure that wherever we are going in public, to pick up my face mask, to quit the social distancing, to go itwa checked on, make sure that my test aya ari kuitwa COVID-19, tuone kuti chirwere chakawanda zvakadini munyika throughout the country.
Nehuwandu hatanga tichimboona mazuva apera nezvave kuitika iye zvino, mungaona paine musiyano wakakura here?
Of course, nemanumbers atanga tiri kuona muZimbabwe, it seems to be a spike. It is possible kuti this is because vanhu vari kutestwa, they are from the same cohort, kana from the same group, what we might call an epicenter. Saka, that's a possibility, given the fact that tapinda mchando and my viral illnesses, I am a respiratory illnesses, it's easier for them to spread. So I think we need to look at the numbers kuti vanhu vatestwa vatestwa from where, irrespective, we should be on high alert.